chekutanga ndingati patatanga gore takatanga tichifamba nenhano dzanga dzichinge zvinyekenyeke, asi patazenge tosvika pakati paro nekunopera tatomanya zvisingaite, zvekuti vanhu vanogona kuongorora vachiita tsvakurudzo vanobvuma kuti chikamu chekupedzisira chegore tine mitemo yakati kuti yatakawanikwa tichibvumirana ichiinda kuna president kuti inge ichinosainwa. Saka ndinogutsikana zvikuru nemafambiro atanga taakuita. Tine mitemo yakawanda yatakapasa, ende kekutanga maybe makore 10 gore rino takwanisa kuti budget redu ringe richipaswa muna December risingapaswi muna January. Saka ndine mufaro mukuru nemasenzero atata akuita mudare reparamende maringe nekunge tichikurukura mitemo nekuita kuti mitemo iyoyo inge ichibvumiranwa ichiita kuna president kunge vachiisaina.
Mungaperi mumwe muenzaniso pane mitemo yamakabudirira kuti mugadzirise mutungamiri wenyika achiisa runyoro rwake?
Yakati wandei, tine consumer protection, tine mutemo wemaintenance of peace and order, tinewe vaya vanoda kuuya vachizoinvesta muno wezidha, tine mutemo wemoney laundering watakaisa zvekuti kana iwe uchishanda zvichizikamwa kuti unokora $100 wowanikwa wavaka zimanchoni kuborodel brook, unobvumira NPA kuti ikuvhunze kuti tiratidze kuti wakawa nepi mari. Izvozvo tinofunga kuti zvinobita kuti corruption inge ichidzikira. Takaupasa zvakare, ndobva tazopedzesa nekupasa budget. Tine mutemo again wecoroners bill takapasa, mukaita tsvagurudzo munotoona kuti gore rino tapasa mitemo yakawanda kudarika the last 8 or 10 years.
Asi chii chinoita kuti zvinhu zvimbononoke kudaro, Honorable Ziyambi, panyaya yekuendesa mitemo yekudare reparamende? Mungajekesere ipapo.
Zvakawanda zvinoita kuti mitemo inonoke. Bazi redu rekwaattorney general redrafting rine vanhu vane njere dzekuita kana kuti maskills vashoma, uyezve tanga tine zvakawanda. Like mukatarisa 2018 tatine maelections, tikadissolve parliament muna May. So it means May to September tatisina parliament yanga ichisita. Saka zvese izvozvi zvine effect pamabills edu kubuda kwawo muparamend.